Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 3, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nechina kusvika pamazana matanhatu negumi nevanomwe, kana kuti 617 vafa vachiri vanomwe.
Tiri kukudzira kuti dai hurumende yawedzera kunyanya kuchesta kuhakuita vanhu zvinoisa kuti izotikwanise kubata vanhu vane chirwere ichi. Uyezve kuti vanyatsokuita yatinoti contact tracing yakanyanya.
Hurumende yokurudzirwa kuwedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa chirwere chaCovid-19 munyika.
Mutengo weflower wakaderawo uchibva pamari inoita 3150 per 50 kg kusvika pa $2,136.89. Saka ndo zvanyanya kuita kuti mutengo wechingwa udererewo.
Mutengo wechingwa wodzika muzvitoro zvemunyika. MDCT yoenderera mberi ichidzinga nhengo dzeMDC Alliance mumakanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nechina kusvika pamazana matanhatu negumi nevanomwe, kana kuti 617 vafa vachiri vanomwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nevaviri nezuro. Pavanhu ava pane gumi vakabva kuSouth Africa, vaviri vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumi manomwe nevatatu, kana kuti 173. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru makumi manomwe nechimwe nemazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu, kana kuti 71,236. Vanhu vakavhenekwa nezuro vaive zviuru zviviri nemazana masere nemakumi matanhatu nevatanhatu, kana kuti 2,836. Nyanzvi mune zveutano dziri kuyambira kuti hurumende itange urongwa hwakakura hwekuongorora vanhu vari munyika chirwere cheCovid-19, sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukwira asi vasina kana kumbobuda munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nezuro pavanhu gumi nevaviri vakabatwa kuti vane utachiona hwecoronavhairas, vaviri vagari vemunyika vasina kumbobuda uye vasina kumbosangana nemunhu ane chirwere cheCovid-19. Nemusi wechitatu pavanhu gumi nevana vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19, gumi nevatatu vakabatira chirwere ichi munyika uye gumi neumwe havazivikanwi kuti vakawana chirwere ichi sei. Ukuwo nechipiri pavanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi, vanhu vatatu vakabatira chirwere ichi munyika muno uye vaviri havazivikanwi kuti vakawana chirwere ichi sei. Kukwira kwehuwandu uhu ndokunonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano imviro mviro yekuratidza kuti munyika mune vanhu vane COVID-19 asi vasati vaongororwa. Munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vati vari kunetsekana nekukwira kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vagara vari munyika, vachiti kunyanya avo vanenge vasingazivikanwi kuti chirwere ichi vakachibatira sei. VaMatara vati zvakakosha kuti hurumende ichitanga kuongorora veruzhinji munyika sezvo zvava kuratidza kuti panogona kuva nevane chirwere ichi ichi asi vasingazivi uye vasingazivikanwi nehurumende.
Ya manamba emalocal transmission panguva yadarika iyi anga ari hawo mashoma zvekuti tanga tisina kunyanya kuita worried. But from mazuva abva kudarika tirikuona kuti manamba achona ari kuramba achikwira. Ende chiri kunyanya kuita kuti tive worried now ndechekuti malocal transmissions acho ari kungotaurwa but haasi kuzivikanwa kuti munhu anogona kunge akawana kupi chirwere. Zvinoreva kuti panogona pane vamwe vanhu vari kutofamba mumacommunities medu vane chirwere checovid chisina kubatwa, chisina kudiagnoswa. Saka ndo zvatiri kunyanya kuita worried nazvo izvozvo. Saka tiri kukudzira kuti dai hurumende yawedzera kunyanya nyanya kutesta kwaari kuita vanhu zvinoita kuti izvo tikwanise kubata vanhu vane chirwere ichi uyezve kuti vanyatso kuita tunoti contact tracing yakanyanya.
Vamatara vati kuungana kuri kuita vanhu vachitsvaka chauviri zvakadai sepamitsese yehufu pamabhanga vachitsvaga mari uye mukutsvaga zvekufambisa inzvimbo dzinoita kuti zvive nyore kuti vanhu vatapurirane chirwere ichi.
Tikuona kuti vanhu vanoswera vari mumakiwe hupfu, vanhu vari mumakiwe shuga, vamwe vari mumabhanga. Tinoona sekunge ndiyo nzvimbo dzinogona kunge dziri kupanana vanhu chirwere ichocho nekuti panzvimbo dzakadaro hapana inonzi social distancing iya. Vanhu vanenge vari padhuze nepadhuze saka vanogona kunge vachipanana muchirwere checovid munzvimbo dzakadaro kusanganisira izeno mumapazi mumazupo matinoona vanhu vakawanda uye pavanenge vakamirira mazupo.
Izvi zvatsigirwa nevaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano mubato guru rinopikisa reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera avo vati kukwira kwouwandu uhu mucherechedzo wekuti chirwere chiri kupararira. Vamadzorera vakurudzira kuti hurumende itore matanho chirwere ichi chisati chaputira nyika yose.
Tizvo zvakakorova nezvekuti chirwere chakuda kutanga kupararira. Zvino term season yedu yechando ndonguva yatinowanzwa namafuru akawandisa. Saka local transmission yataa kuwanai inoda kuti titeste nesimba, tichitesta vanhu vese, tiita mamezures ari more serious.
Vamadzorera vatiwo hapana chakaipa kuti hurumende painobudisa uwandu hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi itaure nzvimbo dzinenge dzawanikwa vane chirwere ichi vagara vari munyika. Vatiwo vanhu vakaziya kuti chirwere chava munharaunda yavo vanokoshesa zvakanyanya kutora matanho ekuzvidzivirira.
Zvetinokumbira kuti hurumende kana ichipa mareports okuti izvo kwazoita macases akati ecovid-19 kumidlands ngavatiudzewo kuti papi pacho kumidlands ari kumbizo here, ari kumbizo 19 here, kumbizo 16 here. Toda kuziva kunenge kune chirwere chedu tizive maepicenter edu kurati nzvimbo dzakaungana chirwere chedu so that vanhu vari munzvimbo idzodzo votorawo maprecautions akawedzerwa kudarika evanhu vari mune dzimwe nzvimbo dzisiri kuita transmission.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vabvumawo kustudio 7 kuti kuburitsa nzvimbo dzinenge dzichigara avo vanobatwa nechirwere ichi munharaunda dzemunyika kunogona kubatsira kuti vanhu vatore matanho akasimba ekuzvidzivirira kuchirwere ichi.
Zvinobatsira hapo ine way yekuti tikati pasheratoni pane vanhu vakati yakwira vanhu vane vakuzivawo area zvokuti kana void.
Pavabvunzwa nezvematanho achatorwa nebazi rezveutano kudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairasi vagara vari munyika, vamujiri vati vanga vachida kumbotsvaga ruzivo nezvazvo kubva kuvashandi vakasiyana siyana vemubazi iri. Zimbabwe sedzimwe nyika pasi rose iri mubishi rekurwisa chirwere checovid-19 icho chabata vanhu vanodarika mazana matanhatu negumi nevanomwe uye pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nerimwe uye vanhu vafa pasi rose vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nezvishanu kusanganisira vanomwe vemuzimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere. Direct from Washington, the voice of America, the VOA.
Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti mutengo wechingwa wadzika kutanga nhasi kubva pamadhora makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti $79 kuenda pamadhora makumi matanhatu nematanhatu kana kuti $66 emari yemunyika parofu zvichienderana nemutengo wedhora rekuAmerica pamusika wemari weForeign Currency Auction System wakaparurwa nereserve bank of Zimbabwe masvondo maviri adarika. Izvi zvakaziviswa nezuro kuvatori venhau nasachigaro vesangano iri vatafadzwa musarara vachiti Grain Millers Association of Zimbabwe na governor wereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakaita musangano nguva pfupi yadarika pavakawirirana kuti vanogaya upfu vawaniswe mari yekunze izvo zvadzikisa mutengo wechingwa pamusika. Vamusarara vakati musangano wavo uyu vakaitwa mushure mekuparurwa kwemusika wemari yekunze nebhanga guru renyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kuderera kana kukwira kwemutengo wemari yekunze pamusika wemari ndiko kuchave nechekuita nemutengo wechingwa muZimbabwe kusvika zvino zvagadzikana nekuti gorose riri kutengwa kubva kunze. Ngatinzwei Dr. Chitambara vachitsanangura.
Semataurira avo ivo veGrain Millers Association of Zimbabwe vari kutaurawo kuti mutengo weflower wakadererawo uchibva pamari inoita 3150 per 50 kgs kusvika pa $2,136.89. Saka ndo zvanyanya kuita kuti mutengo wechingwa udererewo kubva kumari yamataura inoita $79 per loaf rega rega kusvika pamari inoita an average ye $66 per loaf rega rega. Saka ndo chikonzero chikuru chavaburitsa chavaparura kuti ndo chakonzeresa kuti mutengo wechingwa unge uchidererawo zvakare.
Ndiani anofanira kunge achitara mutengo wechingwa Dr. Chitamba?
Vanotara mutengo wechingwa ndivo vanobika chingwa iwo mabakers. Pane maprize maviri aripo, pane yekutanga wholesale price ndo price inotengeswa nayo chingwa kuma wholesalers, then vanotarawo zvakare yavanoti retail price ndo inozotengeswa muzvitoro nevanhuwo zvavo vanobatsira kutenga chingwa chekunodya mudzimba dzavo.
Ndezvipi zvikonzero zviri kunyanyoita kuti chingwa chikwire mutengo munyika?
Nenyaya yekuti kurimwa kwegorosi munyika kwanga kwadirira zvakanyanya. Vanogadzira chingwa vari kutopona nekutenga gorosi kunze kwenyika, saka vanotoendawo pamusika weforeign exchange auction kunoti vange vachitengawo maus dollar avanoda kunge vachitenga gorosi kubva kudzimwe nyika. Saka zvavari kutaura izvozvi zvakaringana panyaya yekuti rate ravanenge vawanawo iroro ndo mari yavanozoshandisa kunge vachitenga gorosi. Saka rate iroro rinozodeterminawo zvakare rine chekuita nemutengo unozotengeswa nawo chingwa. Ndosaka vava kutaura kuti pubva pari zvino tichienda mberi mutengo wechingwa unenge wakudeterminawo zvakare average exchange rate yepa auction market kunowe ndo kwavanenge vachiwana foreign exchange yekutenga gorosi kune dzimwe nyika.
Matambudziko aya angagadziriswa sei Dr. Chitambara?
Idambudziko reyatingati pachirungu production. Asi chakakosha ndechekuona kuti senyika tikurima gorosi rakakwana ryatinogona kunge tichishandisa senyika rinomita maneeds nemademands evanogadzira chingwa kuti tisarambe tichisangana nedambudziko rokuti tinoda kuimporta gorosi kubva kune dzimwe nyika. Saka production yegorosi yakaimprova, supply yakaimprova, zvinobatsirawo zvakare kuti vanogadzira chingwa vasade kuramba vachiimporta. Zvoitawo zvakare kuti mutengo wechingwa unogona kustabiliza. But of course zvakawanda zvinoita kuti mutengo urambe uchikwira even takakwanisa kunge tichizvimira gorosi redu.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vachitaura neStudio 7 vari parunhare muHarare.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. yukinya ilgurwisa dambu zikorechi lgureche COVID-19 nika ii ya katarisa na wane dambu ziko guru revanasika na madiki waru kubata pamuviri munguwa ya lockdown ii mumwezi mitatu wanuwaru mlockdown vasika na madiki waripasipe makore makumaviri wanushika juru sana ne makumashano nezuviri wakabata pamuviri uwandu unudarika shukamu makumimana kubamu sana pamwezi wega wega. Makambani ya Amerika akaita Coca-Cola, Adidas, Ford na Lego arikurangwa kushandisa Facebook kuti ishambadze zvigadzirwa zvavo uye achibvisawo mashoko awo ekushambadza zvinhu zvavo ari padande mutanda reFacebook nechekare. Makambani aya arikubatana achikomekedza Facebook kuti irwise zvakadzama kushandiswa kwemashoko eruvengo pamwe nemanyepo munzvimbo dzepadande mutande dzinenge dzichitaura nyaya dzekuvhota. Asi Facebook inoti yagadzirisa zvimwe zvichemo, asi makambani aya ari kuti Facebook inofanirwa kuita zvakawanda. Hondo pakati peMDC Alliance inotungamirwa na Nelson Chamisa neMDCT iwe iri kufanira kutungamirwa na Mzvare Thokozani Khupe iri kuramba ichienderera mberi zvichitevera kudzingwa kubva mukanzuro yeHarare kwemakanzura mana ebato reMDC Alliance. Izvi zvauya mushure mekunge munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanyorera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vachivazivisa kuti makanzura aya akanga asisiri nhengo dzebato ravo. Makanzura akadzingwa aya zvichitevera tsamba yakanyorwa navaMoyo anoti vaDanford Ngadzore vanomirira Ward 16, vaGrisworth Mandere weWard 44, vaJason Kautsa weWard 37 pamwe navatonderai Chakaredza vanovekanzura weWard 31. Studio 7 aina ukwanisa kunzwa kubva kuna vaMwonzora kuti vatipe zvizere zvikonzero zvekudzinga makanzura asiri ebato ravo. Asi vangadzore vanoti havana kushamiswa nezvakaitwa zvekuvadzinga mukanzuru sezvo vachizivikanwa nekutsigira kwavo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa.
Ndamatambira chose ndangandagandichoze kuti tsamba iri kuuya. Ndakauzwa kare kare and my position was very clear from the beginning. Kuti ina nditengesi, ini ndrozi ya nakandivotera. Wanakavota kwa disikizi, wanakavotera MDC Alliance na wachamisa na MP Joana Mamunde. Tose taka uvinya na mzile mtsindo. And I knew kuti I would never betray my people and my residents. Ndakawa funza wa marezi ndo tingamirira. What is the position? Wakanoza shukita. So I never betrayed and now tengesa. And I don't regret, I don't really care.
Saka zvinhu zvamuri kuti makasunga mushure mekunge mataura nevagari vamaimirira matano apa amuri kuzotora.
Pandakataura nevagari, vagari vanga vari very clear kuti isu muno muwadi 16 takavhotera MDC Alliance kubva kuna kanzela MP na president. So iwe enda unoita sekuti takataura katakaita pavhoti ya 31 July na 2018 usabva wakabva chinangwa ichocho. Zvinobatsira kuti patichaenda kwose tishange tiinewe kuti takavhota. So that was the message ndakateerera. And they have tried to engage iwo vanaMwonzora nevamwe. Pandakaona kuti inini semutumwa I will never betray sokutumwa nakaita nemaresidensi.
Saka muri kuti here mucharamba muchishanda kuita basa ramaa muchiita sakanzura kunyange zvazvo musisiri munhu anenge achienda kumisangano yekanzuro?
Ichokwadi handisi kuzomira basa rangu. I have been a community leader before. Ndaimirira maresidensi andavakanzera. That's why maresidensi vakatondivhotera kuti ndive kanzera. And I'm the coordinator of residents forum kwenguva refu. So I will just go back ikoko and provide necessary leadership. Amatambudziko akawanda chose anga ari muwadi mamwe andakakwanisa kumbisove namwe andakakundikana. But I am sure victory is certain. Chabatsira zvekuti maresident chienda mberi.
Iro bato renyu reMDC Alliance rine zvariri kuitawo here panyaya yekuramba nhengo dziri kudzingwa kubva kuparamende iyo zvinotaa kuona nhengo dzaakudzingwa kubva kumakanzuro?
Bato redu obviously rinotora matanho akasiyana-siyana. But ini sakanzura wechidiki I believe kuti patiri kuenda solution in law and politics. So political solutions the one we are going to pursue and make sure that it achieve a change in Zimbabwe.
Avanga vari vaive kanzura weWard 16 vaDanford Ngadzore vachitaura vari panhare vari muHarare neStudio 7.
Ma akatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Magadi vashamaro se Studio 7 ndinoita takaza ndiri ku South Africa go. Tunda kuti mundibvunzirewo kuhurumende kuti painoti ekokesha ichadiwa kubhaniwa, but ndoda kubvunza panonzi pokuti apaka kuti munhu ukahora mari kana ndiri kupinda mari ichipindira mukadhi, ukaenda kukadhi kubank kunopuwa kana 200 bond kana kuti 400 bond pazuva, apa mukadhi maka munenge mune 3000. Saka kurova kuti ndosaka vanhu vachizoti vanobvisa mari yavo mumakadhi vachiisa mari yavo muekokeshi kuti vatatenga kene ekokeshi kana vatakwanisa kutumirawo kana mhuri. Dziri kumusha kana dzingava dziri kupana gutuko kana dziri kwana kunana bindura vakatsupi nokwanisa kutumira mari neekokeshi. Saka zvino kana vachiita ekokeshi bvisire, saka vanoda kuti vanhu vashandisei chitori nano kuti vanoshandisa ekokeshi, nekuti vashandi vavo hurumende vose vanongatongokorera mari yake iri pai, mari yake ngeri kuti mushandi ari muekokeshi. Saka ekokeshi handionisi kuti bvisire zvangu ekokeshi, kana ndisei ndatenda zvangu.
Zita ndita Robert Chitando, ndiri muno South Africa. Ini nhango nyaya yangu iri pakuti kumudzidzisi wese, kuvafundisi wose, vakuru vemakereke, vakuru wose, mabhishopu ose, kereke ipi neipi, kuri vachechi ipi neipi, ini zvangu ndanga ndine chidzidziso kana maonero angu okuti ndoda kupausa muono kuti vafundisi, vadzidzisi, mabhishopu, vakuru vemakereke, munhu wekereke haapindi mumatongerwo enyika, haapindi mubato. Mufundisi bishopu mukuru wekereke basa rake nderekunamata kuti vanhu vave neupenyu hwakanaka, kwete kuti vapindire mukati menhau dzematongerwo enyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mitambo nyanzvi munyaya dzeutano munhabvu dzabuda negwara rezvinofanirwa kutevedzerwa nezvikwata kuti nhabvu idzoke pasina njodzi yekupararira kweutachiwana hwecoronavhairasi kuvatambi vebhora. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mukuru wanamazvikokota ava Dr. Edward Chagonda vanoti vaendesa zvakabuda nazvo kupremier soccer league vaine tarisiro yekuti zvikatevedzerwa mutambo uyu unodzoka zvekare munhandare. Vachagonda nekomiti yavo vakapiwa basa rekubuda negwaro rine nzira dzinofarira kutevedzerwa pautano kuti nhabvu idzoke zvisina njodzi. Komiti iyi inosanganisirawo zvekare vaNicholas Munyonga, avo vanotungamira zveutano musangano reZimbabwe Olympic Committee. Asi vachagonda vanoti havakwanise kuudza veruzhinji zvabuda nazvo sezvo zvifanira kutanga zvasvitswa kuhurumende neveZifa. Vachagonda vanoti vari kusangana neZifa mangwana, apo vachasvitsa gwaro iri vaine chivimbo chekuti richange rave kuhurumende svondo rinouya. Asi vachagonda havana kuvanza kuti zvimwe zvezviri kudiwa kuongororwa kwevatambi kuti vane utachiona hwecoronavirus here kana kuti kwete pamwe nezvimwe zvekuedza kudzivirira utachiona uhu. Nabvu mune dzimwe nyika yave kutambwa asi muZimbabwe haisi pamitambo yakanzi dzoke iko zvino nehurumende nekuti ine kusangana kwakanyanya. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vatatenda muchena vanoti kana zvikaita sei nhabvu haifaniri kudzoka musina vatsigiri vanenge vachiona mitambo sezviri kuitika kune dzimwe nyika.
Nofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa riri mutori nevanhu because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude because mateam ese anosurvivor nekutora mari pagedhi kuti mutambo musina vanhu hazviite hazvibude.
Mumwe muteveri wemutambo uyu vaOliver Musongoro vanoti vanoonokerwa nemitambo sezvo gore rava kutopera mitambo isina kutambwa. VaMusongoro vanoti nhandare dzemuno dzakakurisa kudarika vanhu vanopinda zvekuti vanokwanisa kuona mitambo pasina njodzi yekutapurirana coronavirus.
Tinonokerwa nekuona bhora gore ratopera tisinomboona bhora. Magrounds edu isusu akakura zvekuti anokwanisa kuvakomodita vanhu vachiona vasingambotya zvecovid zvaizvo kana vakaita social distance yaiyo kana 3-4 meters yaiyo chaiyo pamunhu akagara mubheka ground rinotozara tinokwanisa kumbonawo mabhora.
Mitambo yakawanda mupremier soccer league iri kutadza kukwezva vatsigiri vanosvika mazana mashanu kana kuti 500 muchirungu. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vajustice Muzanenhamo vanoti mitambo panguva ino ine njodzi.
Mamiriro azvakatoita izvo chete tine sipoti ingave kana chinofanira kumira totanga taongorora denda kuti riri kubva papi richapera here tichitsvaga solution kana tasvika ipapo then tozvikuzira.
Zifa inoti iri kutarisira kuti zvinhu zvikafamba zvakanaka nhabvu munyika ingangodzoka muna Gunyana.
Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezviri kuitika mukurwisa dambudziko recoronavirus munyika.
Zvungwa yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nechina kusvika pamazana matanhatu negumi nevanomwe kana kuti 617 vafa vachiri vanomwe. Hurumende yokurudzirwa kuwedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa covid-19 munyika. Mutengo wechingwa wodzika muzvitoro zvemunyika. MDCT inoenderera mberi ichidzinga nhengo dzeMDC Alliance mumakanzuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
kwa kuhisika atisenda wako VOA Ndebele.